chokwadi tarisivawo nyaya iyoyo yokuti zvikoro zvakati wandei zvadzorera vana kudzimba pamutsaka pekunge vasina kunge vakabhadhara mari dzemaschool fees dzakakwana, uyezve pamusoro pezvo pane mari dzakaindrodhuswa manje manje dzemabuilding levy ana vadzorerwa kudzimba dzavo. Inyaya isina kutiitirawo zvakanaka, kana kuti isingatiitiri zvakanaka isusu seboka rinomirira vashandi vehurumende. Tinorwadziwa nokuti hurumende yedu inyatsoziva kwazvo kuti varairidzi kunyanya muforo wavo chaivo chaivo havana kumbozotambirawo mari svino. Ndetese tinoziva kuti mabhonasi ataifanange takawana muna November hatisati tawana, zvikoro zvovhurwa, vana vodzingwa, asi mutemo unoti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzorwa kumba. Utori mutemo uri mbumbiro reZimbabwe inonzi Constitution yeZimbabwe kuti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzingirwa school fees. Zvotinesa kuti bumbiro iri riri kushanda here kana kuti harisi kushanda.
Ko, mari itsva dzatanga nhasi idzodzo dzeruvako kana mabuilding levy dzakasvika sei kuti dzinge dzichizoiswawo pakubhadharisa?
Isusu sebato rinomirira vashandi vehurumende kunyanya maticha varairidzi handifungi kuti takawana mukana wakakwana isusu nemutungamiri weministry education Valazarus Dokora kuti vatiudze kuti mari chinangwa chayo hongu chinogona kunge chiripo, asi mari iyi iri kungobva kupi? Vabereki vacho vafanira kubhadhara ndavapi? Vasingasanganisi here isu varairidzi tagara tekutochema nekushungurudzika nemari shoma yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu yatinoziva kuti yakaomerwa toziva chaizvo kuti kune nyaya yemasanction. Saka takaomerwa nenyaya yemasanction tiri kuona kuti hurumende imwe cheteyo iri kutiomesera kuti tibhadhare mari yatisina zvakare.
Pane mashokowo ari kutenderera ari kuti pane gwaro kana kuti secular iri kuzivisa varayiridzi vari kudzidzisa kuzvikoro zviri pamusoro kumasekondari kuti kana vasina zvidzidzo zvekurayiridza vange vachienda kunodzidzisa kupuraimari kana kuti vasiye basa. Mati manzwa here nezvesekura iyoyo?
Ndiri kunzwa neni, asi kana zvakaita saizvozvo handizivi hangu kuti zviri kumbonyatsofambiswa sei.